zuyu tirungotiri kutarisira kuti tizwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavanga vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisira hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvivo ndivo vari kugona basi.
Vanhu vanotangira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ngati tiri muno muAmerica tichitarisa, tichitaura nehama neshamwari dzenevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira nekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose, ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvakarurama, hazviri kukanganisa vanhu vakawanda zvokuti tiri kuona kunge iyo convention yemarepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yake kuna madhemokrasi.
Munoona sekuti vachuzi vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotendera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vokuti nyangwe zvodii musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaura navaTrump chavanokwanisa kushoropota. Asi tochizoona kuti maelections emuAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump. Saka tichaona hedu kuti nemazuva ari kuteera ya kuti meseji yavachapa kuconvention kwavo ichange yakaita sei, asi nemazivire edu nekutukirira kwavanoita zvinogona kubuda pasina zvinhu zvakawanda zvokutaura.
Iyo convention, misangano yemaconvention iyi inobatsira chinyi pakuwana rutsigiro kubva muvanhu?
Iyo maconvention aya anobatsira pakuti anoita kuti pati yega yega, bato rega rega, riwane mukana wekutengesa kuvanhu zvavakamirira, uyezve nekuti vakwanisa kutsanangudza kuti maprograma ataita ndeaya neaya neaya, uyezve tichakubatsirai nepakadai nepakadai nepakadai. Mukana wekuti meseji yebato inge yakavandudzwa pavava kusvika mumaelections avakatarisana nezvavo. Ndo basa guru ratinoona richiitwa nemaconvention waya, uyezve ii nguva yekuti vakwanise kutsoropodza rimwe bato kuti rakanganisa pakadai nepakadai nepakadai, makatipa ichichumuti tikamhanya nacho tichatora nyika tichaenda neimwe direction. Saka iyi inguva yekuti nyika iteerere ione kuti direction yatiri kuenda